Mamwe magweta anoti kukakavadzana pakati pavachamisana muzvare kupe panyaya yekuti ndiani mutungamiriri weMDC chaiye kunopera chete kana nyaya iyi yazeiwa mumatare. Gweta remuHarare rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Mutongi Bhamu vaudza Studio 7 kuti mutongo wakatorwa nemutongo wedare repamusoro muBulawayo nemusi wechipiri vaFrancis Bere uri pachena kuti nyaya iyi inogadziriswa chete nematare. VaBhamu vati pakati pavachamisana muzvare kupe hapana anokwanisa kurambidza mumwe kuita chinhu ashandisa zita rekuti MDCT kudzamara matare agura kuti mutungamiriri weMDCT chaiye ndiani.
Mutongo wakapiwa naJustice Francis Bere kudare guru rekuBulawayo unongoreva kuti pakati pamai Thokozani Kupe nababa Chamisa hapana ane kodzero yekudzivisa mumwe kushandisa zita rekuti MDCT kana kushandisa zvimwe zvezviratidzwa kana kuti masymbols eMDCT. Vose kana kuti mapato vanomirira vose vari vaviri ane kodzero dzekushandisa zita iroro nezviratidzirwa izvozvo kusvika paita kupatsanurwa kwekuti MDCT chaiyo chaiyo iri kutongamirwa nemunhu upi pakati pavo vari vaviri. Nyaya iyoyo ikagurwa yekuti ndiani chaizvo anofanira kunge ari mutungamiriri weMDCT ndo panozoteverawo nyaya yekuti ko ane kodzero yekushandisa zita ndiani, nekuti zviri pachena kuti anenge aine kodzero yekutungamira bato reMDCT ndiye zvekare anokwanisa kuchizodzivisa mumwewo zvake munhu kuti asashandise zita iroro. Saka donzvo rekutanga kana kuti nyaya yokutanga inofanira kutanga yagadziriswa ndeyekuti pauviri hwavo ari kutungamira MDCT yechokwadi chaicho ndiye ndeupi. Saka zvave kwavari vari vaviri kuti vagadzirise nyaya iyi zvichida kuburikidza nemazita redzimhosva kana kuti vodzokera kumamembers avo kuti nyaya yacho inyatsogadziriswa ibude pachena. Zvinenge zvazobudawo ipapo ndozvichaita kuti pave nekuzivikanwa kuti achashandisa zita iri neacharambidzwa kurishandisa ndiani pakati pavari vaviri.
Rimwe gweta uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti mutongo wavabere unoburitsa pachena kuti MDCT yatsemuka nepakati zvakare.
Mutongo wapiwa namutongi vaFrancis Bere pamusoro pegakava nemakakatano aripo pakati peutungamiri hwavachamisa naamai Kupe pakuti ndiani ari kutungamira MDCT chaiyo, uye zvekuti mai Kupe vambomira kushandisa zita reMDCT nezvimwewo, unotaridza pachena kuti pava kuonekwa kunzi pane mapandiko maviri kana kuti zvipande zviviri zvamuka mumusangano weMDC. Zvakarewo vabere vakataura pachena kuti zvinoda dare redzimhosva kuti ritaure pachena richinge raongorora kuti nderipi divi pamutemo rinonzi ndo rakaita chaizvo riri kutevedzera gwara nebumbiro remitemo remusangano weMDCT. Kureva kuti zvasarira matare edzimhosva.
VaMavhinga vati gakava riri muMDCT pari zvino rinogona kugadziriswawo nekutaurirana pakati pavachamisana muzvare kupe vachiti kazhinji kacho nyaya dzezvematongerwo enyika hadziwanzoda kuendeswa kumatare. VaMavhinga vati mapoka maviri aya anosara asina kusimba pamberi pesarudzo kana akaramba kudzokerana kuti aite chinhu chimwe chete.
Asi dei zvaibvira, nyaya dzakadai inyaya dzezvematongerwo enyika dzinoda kutauriranwa dei amai Kupe navachamisa vakwanisa kuwana mukana wekuti vaite hurukuro vaonesane vawane kuti vangashanda sei pamwe chete. Nekuti kana vakasiyira nyaya dzakadai kumatare edzimhosva kunenge kuri kukanda mujenya kana kuti kurova hakata, hakuna anoziva kuti zvinowira kupi. Zvichida matare angati ndeamai Kupe, zvichida angati ndivachamisa, asi nesarudzo dzavapedo idzi zvinovhiringa mashandiro mukati memapato anopikisa. Dei vakwanisa kubatana panguva ino vapinda musarudzo vari chinhu chimwe chete chakasimba pasina zinyenyekenyeke ratava kuona iri.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nebepanhau renews day anoti mapoka maviri emdct aya akazvipira kuita nhaurirano dzekuti abatane zvakare. Aka akasike kutanga kuti bato iri ritsemuke. Vawoshme Ncube, avo vave kutungamira rimwe bato riri kuzvidaidza kuti MDC, vakapatsanurana nevaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna 2005, zvakazopa kuti vatsvangirai vadaidze bato ravo kuti MDCT munguva dzesarudzo. Kunyange hazvo zita rebato iri riri MDC. Makore mashanu akatevera, vaimbove mumiriri MDC muSt Mary's vaJob Scholar vakabudawo muMDC vachinoumba bato ravo reMDC 99 muna 2010. Mushure mesarudzo dzemuna 2013 vatsvangirai vakapatsanurana zvakare nevaimbova munyori mukuru muMDC vaTendai Biti nevamwe vakaita savaElton Mangoma vakanoumba bato ravo, asi vaviri ava havana kugarisana zvakanaka vachibva vazvipatsanura navamangoma vachinoumba bato ravo rinonzi Renewal Democrats of Zimbabwe, ukuwo vabiti vachiumba People's Democratic Party. Vabiti vakapatsanuranawo nevamwe vavo, bato iri rikaita vatungamiriri vaviri. Vabiti vari kwavo, ukuwo amai Lucia Matibenga vachitungamirawo imwe People's Democratic Party. VaNcube vakapatsanuranawo nevamwe vavo vakaita savaMoses Mzila mushure mekunetsana. Vatsvangirai vasati vashaya vakashanda zvakasimba kuti vabiti navaNcube vapinde mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uri kuenderera mberi vachitsigira vachamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.